Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 13 Gunyana 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tengwe mafuta akangokwira chete. Zvinoita kuti mutenge zvimwe zvinhu. Zvine yatinoti muEconomics domino effect, knock-on effect. Saka zvinoita kuti zvimwe zvinhu zvese zvikwire, zvinoaffecta even inflation yedu.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoyambira kuti kukwidzwa kwakaitwa mitengo yemafuta kuchakonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu zvakawanda munyika yose.
Tikutarisira kuti pazuva ranhasi sekutaura kwakaita mapurisa, tinoenda kucourt, kumajistrate court, kwatiri kunotarisira kuti tiapply bill kuti maikade maunga vatongo vachibvakupa.
Mumiriri weSunningdale mudare reparamende Muzvare Maureen Kademaunga vebato reCitizens Coalition for Change, avo vari kupomerwa mhosva yokuedza kuparadza midziyo nekuuraya munhu, vachakumbira mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kukwidzwa kwemitengo yemafuta edzimotikari pamwe negasi rokubikisa kwakaitwa neZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA svondorapera kuchakonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu zvakawanda munyika yose, sezvo mitengo iyi yakakwira zvakanyanya kudarika dzimwe nguva dzose. ZERA yakazivisa kuti mutengo wegasi rekubikisa wakakwira kubva pa United States dollar 1.49 kuenda pa US $1.60 pa kilogram, kuchitiwo diesel richikwidzwa kuenda pa $1.76 iku America, richibva pa $1.65 ye America pa rita. Mafuta epetrol akakwidzwawo kuenda pa US $1.65 pa rita. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara.
Kwizwa kwemitengo yemafuta kunoafekta mitengo yezvimwe zvinhu zvese munyika, whether magoods kana maservices, nekuti zvinhu zvese zvinoshandisa mafuta in one way or the other. Saka tengwe mafuta akangokwira chete. Zvinoita kuti mutenge zvimwe zvinhu. Zvine yatinoti muEconomics domino effect, knock-on effect. Saka zvinoita kuti zvimwe zvinhu zvese zvikwire, zvinoaffecta even inflation yedu. Yanga yamboderera from June up to August from about 176% annual inflation, yanga yapa 177.2%. Saka zvinoisa pressure kukwira kwemutengo wemafuta. Hongu hazvizi zvinhu zvatongona kunyanya kucontrola.
Chii chiri kukonzera kukwira kwemitengo yemafuta iwaya?
Zviri kunyanya kukonzereswa nekukwira kuita mitengo globally. Fozi siso tine matarifs atinoisawo pafuel yedu anoita kuti mitengo yemuno uzowe wakakwira kudarika mitengo yemafuta tichienzanisa nedzimwe nyika. Saka idambudziko iroro zvinoaffecta inflation, zvinoaffecta even competitiveness yemabhizinesi, zvinoaffecta cost of living, zvinoaffecta cost of production, zvinoaffecta zvinhu zvakawanda. Saka hapana much chinogona kuitwa hacho asi in terms of influencing global pricing, asi tinogona kuderedzawo majuti nematarifu edu.
Asi vemabhizimusi vangakwanisawo here kudzikisa mitengo kana kumira kukwidza mitengo panokwirawo mitengo yemafuta?
Mabhizimusi vanogona kumbomira kukwidza mitengo yezvinhu zvavo zvavanogadzira vaine tarisiro yekuti zvichida mitengo yemafuta inoderera mwedzi unouya una Oktoba. Sikamono ziva mewe zera wanga charge sita mitengu ya mafuta ne on a monthly basis. Sika wongu, pano kuna kita mkano kitu ino derera. Asi takawana ama trends so far gorezi nutukwana oti mitengu ya mafuta ilikura mba ya chingo kuira. Kurika voku wakita global economy karika varika tukwana kakwiti kaka. Kakwita kuti ma commodity price akwire. Zopusha mitengu ya mafuta saka pane possibility kututu even muna October wacho. Mitengu ya mafuta ino kuna kukwira kana tino kuna kuramba ili pa level ya iri.
Kweyo urumende matano hapa inga torao kumisa kukwira kwe mitengu kutino konzerwane kukwira kwe mafuta. Tichona kutindue inopinza mafuta munyika.
Ino kuna kudereza matarif kana majuti on fuel. Izo tino kuna itati mitengu ya mafuta isa nyo kukwira nereti ya kanyanya. Sikazungu zungu na kituwa ni urumende kudereza ma import duty ma tarifs are levied mitengu ya mafuta makawana mitengu ya mafuta Zimbabwe about 40% ma iyo matarifs anoenda kurumende ma tax anobatwa ne urumende saka akadjust kwa ya yosu nunga na kituwa ti mitengu ya mafuta isa nyo kuira saka nyanya
Nyanji mwenezo ufumi vachishanda nesangano Labor and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara variparu nare muarare na jonga kandemiri we Studio 7. Mumiri we Sunningdale mudare reparamende muzware Maureen Kadema unga the Battle Resistance Coalition for Change vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi chitatu muharare vachikumbira kupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba muzvare Kadema unga vari kupomerwa mhosva yokuparadza midziyo pamwe nekuda kuuraya munhu tabata gweta ramuzvare Kadema unga vadarlington marange kuti vatiudze tabata gweta rinomirira muzvare Kadema unga na vamwe vavo vari kupomerwa mhosva idzi
nezuro vakachizwa kumapurisa law and order section kuHarare Central Police Station saka ndakaenda navo segweta ravo tichida kunzwa kuti vakanga vachiedzerwa nyaya yei saka patakasvika vakatanga kubvunzwa nenyaya iri kunzi yakaitika musi wa 23 August kuri mwezi wa pfuura pa time dzinotangira kumba 11 PM kusvika pa 3 AM pari kunzi zvoni pane mota yemumwe aikwikwidza musarudzo dzemaelection apfuura achida kuita kanzira wekuward 10 kuSunningdale constituency ndakangava zvangu zita rake saka zvekunzi mota yake uyu yecandidate yakapiswa ndi akanga aino vangwa vanhu vakasiyana siyana masita vanhu chaziva zvangu vari kunzi vakarohwa zvakayeomarara vari kunzi pakarohwa vanhu nematemo pachishandiswa mabhauti nezvimwe anhu anonzi masharp objects aye saka zviri kunzi mota yavo amai Kadema unga iri kunzi ndi yakaonekwa pairohwa vanhu ava saka ndo mhosva yavakanzi ndo yavatingati ndo mhosva yavari kunziva vakachizwa vachinzi tinoda kuzwa nezvemhosva yebati vakabva vatosvika vachinoitwa vachiiswa musungwa saka vari zvino tingati vari kufeisa mhosva yemalicious damage to property neattempted murder ndo kutaura kwazvakaitwa nemapurisa
amai Kadema unga vari kubvuma here mhosva yavari kupomerwa
mhosva iyi vari kuiramba zvacho sevari kuti havana kubvira vasvika panzvimbo yakaitirwa mhosva iyi vari kuti ivo havatozivi nezvenyaya iyi ende mota iyi kutaurwa kwavari kuita vari kuti mota iyi vakanga vatopa election agent wavo ndanowel ndakangana sei nemo yake angati election agent wavo kuti aite basa reelection agent munoziva maelection agent vanonga vachifamba vachiita basa rakasiyana siyana so vari kuti mota iyi vanga vasitori nayo vakatopa election agent before my election vakazoitora futi after my election but ivo vari kuti zvakare havana chivimbo chekuti mota iyi yakasvika itoripo pari kunzi vanhu vakarohwa havana kukwanisa hokukombeta but vari kuti vari kufungira kuti anga vamanyepo because vari kuti hapana chitiko chakafanana ni icho chose kuzwa kwavari kuita unless kana vari kurasikawo zvavo but vari kuti hachitiko ichocho vanonzira vachinzwa saka mhosva ivari kuiramba zvakaomara
iko zvino amai Kalemanga vari kupi
ndo zvimwe zvacho izvozvo zvataposta patakaenda tichinotaura nemapurisa vakanga vachinzi mapurisa vavo havana chinangwa chokuvasunga but vaida kunzwa nezvenyaya iyi sezvi mota yavo iri kunzi yakawanika pakaitika mhosva iyi saka vakazopedzisira ivo vakutonzi vava musungwa mapurisa pekutanga vaiita sekunge vari kuti vanogona kuenda zvavo kumba vomboferefeta kuti zveshuwa amai Kalemanga pataimu iri kunzi pakaitika mhosva iyi vakanga vari kumba here sekutaura kwaari kuita uye mune kunzuti vanzive kuti mota iyi zveshuwa yakanga yapiwa mumwe munhu iri ndo zvinhu zvataitarisira kuti at least mapurisa vapedza izvozvo then vozouya vachizoti kana kuti vane mhosva here kana kuti patakashamisika mapurisa vachiti havachakwanisi kuenda kumba saka vakatorara muchitokisi tiri kutarisira kuti pazuva ranhasi sekutaura kwakaita mapurisa tinoenda kukoti kumajistrate court patiri kunotarisira kuti tiapply bill kuti mai Kalemanga vatongo vachibva kumba
avo vanga vari gweta ramuzvare Maureen Kalemanga vadarlington marange vari parunhare nestudio 7
Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti bato riri kutonga rezanupf harisati ramboshorwa nenyika zhinji kusanganisa nemadzisarwira ayo sezviri kuitika mushure mesarudzo dzemwedzi wapfuura masangano nenyika zhinji dzinoti sarudzo idzi hadzina kuitwa nenzira yakanaka izvo zvakataurwawo nechikwata chesadak chakauya kuzoongorora sarudzo dzichiitwa muzvinafundo Stan Mukasa vanoti kunyange hazvo sarudzo zhinji munyika dzesadak dzisingaitwe nenzira inoyemurika zvakaitwa nezimbabwe zvinopfuura pekuti dzimwe nyika dzirambe dzakanyarara
ichokwadi kuti hurumende yezanu musoro wakutenderera chaizvo hawachazive zvekuita ngekuti hawasati wamboshoropodzwa maelections avakaita especially nesadek mamwe maelections ekudharaya sadek yanga isingauye yakasimba kuti hamuna kuita nezvemarongerwo esadek saka iyo zani iyo zvino zvino misoro yavo watenderedza manje kuti woita sei ngekuti sadek yabva yamira yakasimba chaizvo kuti hamuna kuita maelections zvakanaka saka zimbabwe haichazivi kuti yoita sei wanenge wane zvinhu zvakatiwa ndei zvavada kuedza
matara pamusoro pesadak kana takatarisa mitemo yesadak takatarisa mitemo yemuzimbabwe pane nyika inokwanisa here kuti sarudzo dzenyu hadzina kuitwa zvakanaka saka toda kuti muite sarudzo patsva pane mutemo unopa nyika kana kuti masangano akaita sesadak here kuti vapindire munyaya yezimbabwe
mutemo wacho kubvumirana kwavakaita pachavo vakabvumirana kuti izvi ndo zvirongwa zvinoteerwa hapana inyika yakateera zvese zvirongwa zvesadiki asi kuzimbabwe yakazonyanyidzira chaizvo kwakapfuuridza zvekuti pane zvimwe zvinhu zvakatanganiswa kuitwa nedzimwe nyika asi hazvina kuwanda sezvakaitwa kuzimbabwe ukaona wanhu wemumaguta ekubhulawayo nekuharare mabalots achiuya kuma2 pm masikati kwaakunyanyisisa uko zvakaitwa nanamnangagwa zvakapfurikidza kwekuti haungati apa wakakanganisa asi hazvina kushata zvakanaka hazvina kunyanya kushata wakabva wapfurikidza chaizvo hongu tinodaira kuti panoitwa maelections pane mamistake anoitwa kukanganiswa asi zvakaitwa kuzimbabwe zvakapfurikidza zvekuti yakange isisiri mistake ba kwakangwa kutoronga kuti wamunangagwa hawanga uruzeba
munofungei pamusoro pedare remakurukota akasarudzwa navamunangagwa
radare remakurukota eukamaka hama dzava mundangagwa dzakaunzwa kozounzwa vamwe vanhu wakanga wakatadza basa kudhara sa vice president ane mohad ane nyaya dzake kozo ya priska mupfumi akapuwa ndike position asi ane nyaya dzake saka tisatarisi sekuti wari mukabiriri ndanani chinhu chikuru ndechekuti akabiwa
avo vange vari vanodzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvina pfundo Stan Mukasa vari parunhare nestudio 7. Hurumende pamwe nebato reZANU-PF vanoti sarudzo dzakaitwa zvakanaka uye dare remakurukota rakamuka navamunangagwa ndiro rakanaka kupfuura mamwe ose akamboumbwa munyika. Sangano reProgressive Zimbabweans in South Africa rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuronga kuratidzira kukuru munharaunda yeSadak senzira yokuzivisa kunyunyuta kwavo pamusoro pezvakabuda musarudzo dzichangobva mukuitwa muZimbabwe. Umwe wevatungamiri vesangano iri vaTrust Ndlovu vanoti sangano ravo riri kushanda nemamwe masangano mazhinji muSouth Africa nekunze mukuronga kuratidzira uku vachiti pane urongwa hwekuratidzira mune dzimwe nyika dzakaita seBotswana nedzimwe. Vandlovu vanoti pari zvino masangano awa ari kuronga kuratidzira zvine mutsindo pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBidebridge Border Post.
Zvizvarwa zvomuZimbabwe zviri munomu zvakati izvo tinoda kuratidzira kuBidebridge uyezve pari kugadzirwa kuti kuwanikwe mvumo kana kuti tsamba dzinobvumidza kuti vanhu vanoratidzira vave vakwanise kundoratidzira pakubhodha. Saka pane vari kumushishi mukugadzira izvozvo tsamba dzacho idzodzo. Kana tsamba mvumo yazowanikwa topatsodza vanhu.
Saka pari zvino musati maziva kuti kuratidzira uku kunge aitwa rini?
Hatisati taziva nokuti chinoitika ndechekuti chero tikati isisu pamwe tiri kuda kuti tiite vhiki rinouya kana kuti mwedzi upera kwomwedzi. Chinoitika ndechekuti panogara mastakeholders zvinosanganisira maauthorities omuno muSouth Africa angava mapurisa angava vemetro vanogona pakuti aiwa zuva rakamada iroro harikwanisiki. Saka ipapo ndo panozokoita kuti tizowana zuva ravanenge vakasunungwa kuti vakwanise kushanda nesu.
Chinangwa chekuratidzira uku ndechei Vandlovu?
Chinangwa chedu ndiri kuzva kwamunoita zvasarudzo dzakagumbura zvakabuda musarudzo zvakagumbura vanhu zvakataurwa nezeki. Saka vanhu havasi kufara nokuti vanhu vakuziva kuti sarudzo dzakabirwa. Zvinhu zvinozikamwa zvokuti nemafambiro akaita sarudzo kuti vanhu vaishidzirwa, vanhu vakanga vasina kupiwa voters roll, vanhu vakanga vasina kupiwa maballot nengo yakafanira, vanhu vakanga kwanga kune inonzi fazi. Saka zvese izvozvo zvakakonzeresa kuti vanhu vasafare nekuitwa kwazvakaitwa. Saka izvozvo ndo zvatoda kutaridzira isusu kuti aiwa hatisi kufara sezvarwa zvokuZimbabwe, tinekodzerewo futi isusu.
Sei masarudza kunoratidzira kuBidebridge? Pane chikonzero chiripo here?
KuBidebridge mukanyatsotarisa ndiyo bridge rinopfuura ndinopa upenyu kuZimbabwe kwete kuZimbabwe vega kasino munyika dzakasevakizana neZimbabwe. Tinoona kuti matruck zvingava kungava zvokuzva, kungava zvinhu zvekupfeka, kungava zvinhu zvemaoili fuel, zvinhu zvezhinji zvinokrosa zvinokrosa through Bidebridge. Saka pakutsvaka kuti titarisei vose tinzweiwo zvichemo zvedu nzira yekutsvaka kuti kana tikambomisa kana zvanga zvichikwanisika sekuronga kuri kuita vanhu vanhu vaitova neshungu zvokuti dei zvaikwanisika kutombovhara bhodha chairo, asi izvo toziva hedu kuti pane mitemowo inogona kurambidzwa kune zvimwe zvinogona kurambidzwa asi kana sitadza patiri pa bed bridge vanopfuura nepopaya vanonyatsa kuona kuti aiwa pane nyaya chete futi chimwe chinhu tinenge tiri padhuze nenyika yedu sezvarwa zvekuZimbabwe tinoziva hedu kuti kana taibvumirwa taindoenda iko kubedbridge uko kubedbridge nyika yedu asi tinokuda kuti tinokuziva kuti tinoswera taakudzingirigwa taku hazvifanani nemuno muSouth Africa mune democracy munoti tinobvumirwa kuti tiite freedom of assembly freedom of association toratidzira takasununguka kweduku hatina hatibvumidzwe
umwe wevatungamiri vesangano reprogressive Zimbabweans in South Africa vatrust Ndlovu vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi newzimbabwe.com rinoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vadududza pakusarudzwa kwavakanga vaita vatevedzeri vemakurukota vajohn paradza naamai nokutula matsikenyere sezvo vange vapinza mudare remakurukota vanhu vasiri nhengo dzeparamende vakawandisa newsday rinoti mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nemhirizhonga yakaitika svondo munhandare yebhora yebaba fields kubulawayo vaitamba dynamos nehighlanders newsday makare rimwe gurukota rehurumende yezambia vaelisha matambo vanoti zambia ichamhangarira zanupf kusadak African Union nekuUnited Nations pamusoro pezvavanoti kushanda kwezanupf nemapato anopikisa muzambia kuti mutungamiri wezambia vahaka inde ichilema vaurawe yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
munangagwa unopusha vanhu kuita zvavasikadi munangagwa unopusha vanhu vezimbabwe ruzhinji rwezimbabwe kuti ruite zvarusikadi zvamunoona vana mbuya vedu nana sekuru vakazoenda kuhondo yavari kudai kuti kwanzi takasunungura ndowenyika ino yakauya neropa ezishi ndiwo vakarwa wega vakakonzerwa nekutsamwa saka zvimwe chete ndozvichaitika zimbabwe ratova gadheni ramunangagwa vavanoswera varotenderedzana nemhuri imomo kuita family funny day chaiko munyika yezimbabwe izvi hazvisi kutifadza izvi kana muri kuteerera inzwai kuti hazvisi kutifadza one day is one day ndopamuchaona kuti vanhu vezimbabwe vakatsamwa muri kusunga henyu vakomana vebhora avo vaiimba zvavaiimbayo nyika yese yakatsamwa kubatana nevamusina kusunga ipapo nevanhu vari kushanda vari muhurumende yezimbabwe yezanupf ana mai nana baba iminyika muri kutengesa nyika kuna munangagwa nemhuri yake muchazviona because kutaura chokwadi chaiko wai musi kupiwa zvidanho zvakaita zvidanho zvepamusoro iye achiisa hama dzake ipapo the country is being captured nemunhu uyu muchazviona but it will be late chamuri kuchemera nekumhanyirira machicken in nema 2 kg zerice yakaora muchaona kuti hapana kwamuri kuenda mazanupf musoro yenyu ngaidhonze zvakanaka
makadii makadii pastudio 7 vana mukoma tanonoka wande ndati ndimbobvunzawo kuna anaponyati mapurisa ekuZimbabwe kuti nhaye hama dzedu wai imimi muchishandiswa zvakadai sone zanupf kusvika pakutova neconfidence pakutaura kwenyu munotoita senge muri nhengo dzezanupf hamuratidzi kuti muri kumanikidzwa kana kuti hamuzvide zvamuri kuitiswa munotoratidza imimi kuti zvinhu zvamuri kuitiswa munotori neconfidence nazvo munotoratidza iye kuti hamuna hanya nevanhu munobvunzwa kuti nyaya yekuti munhu apondwa nyaya yekuti munhu aitwa akafira mberi mainzwa here ende munoiziva here munotoratidza kuti hamunei nazvo muri vanhu varotoshandiswa nezanopf muchazova mapurisa evanhu venyika ipi muri kureva here kuti mucharamba muchingoshanda muri under zanopf munoreva kuti kukapinda umwe leader kunyika yezimbabwe muchatorwa sevanhu vakaita sei ndati ndibvunzewo
Nina hangu maonera hangu ini vamunangarwa dai vambo zanopiefu yambobvawo yavamunangarwa kuti mfumo wezimbabwe vanhu vangaenderere mberi nekuti zanopiefu kubva ichitonga zvinhu zviri kungooma zvinhu zviri kungooma hapana kana chiri kungofa vaende veechidi upenyu hwavo huri kuramba hwakasungwa chero munhu akadzidza sei hapana chiri kumbodika saka zanopiefu dai angabobvawo ndekuti chigara sekutsotsa africa victoria
pastudio 7 pastudio 7 muri sei hei ndiri kuda kuti
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vagari venigeria vari kurumbidza kubviswa kwezvirango zvakange zvatemerwa nyika yenigeria muna 2022 apo nyika yeunited arab emirates yakanga yamisa kupa mavhiza kuzvizvarwa zvenigeria mapurisa mumalawi anoti akawana mari nemabara epfuti mumabhokisi esimbi avakatorera vapoteri pavakange vachibviswa mune imwe kamba vachiendeswa kune imwe inochengeta vapoteri muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutauriri weparamende yeamerica vakevin mccarthy nezero chipiri vakazivisa kuti paramende ichatanga kuongorora mutungamiri weamerica vajoe biden nechinangwa chekuvapomera mhosva kana kuti impeachment pamusoro pekufungira kuti pane zvavakawana kubva mumabhizimisi emwana wavo hunter biden aaiapa nawo kunze kwenyika ongororo iyi yave nemwedzi mizhinji asi pasina chakaipa chakambowanikwa sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoyambira kuti kukwidzwa kwakaitwa mitengo yemafuta kuchakonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu zvakawanda munyika yose mumiriri wesunningdale mudare reparamende muzvare maureen kademaunga vebato retriplec vanotarisirwa kumira mberi kwedare nhasi vachikumbira mukana wokubisa mari yechibatiso mushure mokupomerwa mhosva yokuparadza midziyo pamwe nekuda kuuraya munhu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande tichikusiyai muina chris gande nenhau dzeeastndebele